inani bonya tikuona kuti chikunya kuneta vanhu vaki nokuti muMDC amutambudzora vari kutaura iroro nyaya yabiyanetsa ndeyokuti kune mawhatsapp groups anopindwa nemunhu wese wese kusanganisira vanhu vecio vanotora kuisa manyongori vachitwista twista zvakataurwa nyaya iripo ndeyokuti MDC yakagara munational council yayo ikatitiyo ngaite alliance nevamwe vanhu chasara ndechokuti tauye list chauya navachipa panational executive iri kuuya iyo list inotaura nezvokuti maconstituents ari kuenda kualliance ngaari kuenda kualliance ndeapi ndo zvasara ndiyo prosesi yatiri kusara tiinayo muchemisiiyoyo.
Asi chii chiri kuitawo kuti makakatangwa mubato menyu aramba aripo? Nokuti tinonzwawo kuti nanhasi kune vamwe vari muutungamiri vari kuramba kutambira iyo nyaya yemubatanidzwa.
Kwete kwete, hakuna kana munhu wani ari mutungamiri asingadi mubatanidzwa. Nyaya iripo ndeyokuti pari kufanira kuitwa chikamu chekupedzisira. Chikamu chekupedzisira ndechokuti utungamiri ese hunge huchiona kuti masisi ari kutaira sei. Ndo zvatoda kugadzisa chete kuti kana maalliance akatadza kufilda tichinofanga tine munhu ari pastandby watinobva taisa ipapo nokuti zvinogoitika kuti panozoita maconstituents anozoita anoopot.
Saka munotarisirwa kugara riini pasi kuti muzee nyaya?
Majesi edu angangova 12 na 13 January. Tapedza kuita temiting yenational executive nenational council tobva taita musangano wemaalliance partners ose. Chakanyanya kukosha chinoda kuti vanhu vanzwisise ndechokuti kana takaita enza zvireve kuti taapati zvimwe chete mapati anoramba aripo.